musangano uyu wakakosha zvakakuri sisa kunyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vati zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunhau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwemaclimate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinowo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiscusa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization muchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mumakoti medu mese, zvinhu zvese zvave digitalized. Angave malabor issues dzingave chii zvave digitalized, zvinova zvinobvisa nyaya dzeuori dzezvioko muhomwe. Muchatarisa kuti tichada kuti tizvione futi zvinhu izvozvo kutransportation zvakabhenge zvatoitwa introduced, ndozvizere kunoku. Vanhu vari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Tunenge uchingoisa makadhi zvatakamboita kuita kumatransport kwekwe zviri timeously. Zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidzawo tese zvatofanira kuzovandudza kunyika yekwedu tichinge tadzoka. No, ndozviri kuitwa nenyika dzakawanda mupatsi rose. Kusara kwedu isu tichiri kudevelopawo nedzimwewo. Ende chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese, hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko, dzave nyaya dzekuti munhu wese anofanira kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete, patiri kukanganisa, patiri kuda kuvandudza. Pakanakira kuti vashandi vange vachinzwisanawo, ndo vanobata zvinhu zvose mumashoulders avo mumafactory. Vane kodzero zvekare yekutaura kuti iyi technology yakadai yaakunzwa iyi hatiide.
Tinoona kuti haka hakasike kutanga kuti munge muchiita misangano yakadai. Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chiri chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu, kubva papindawo Second Republic pachipindawo Honorable Minister July Moyosa, Labour Minister neoma Minister anotaura muono wemperi wekuti hatichada kuita hundini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo tare kukoshesa dunga munhu, tichikoshesa mainstitutions edu zvakafanana netripartite negotiating forum TNF, inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi naiwo macivic organizations ese anorepresentwa muTNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru na Honorable July Moyo, ende chinhu chiri kukosheswa zvikuru na His Excellency.
Musangano uyu unopera rini vashamirira?
Tichiri kuno zvedu, musangano wedu unopera kunana Friday uko tobva tapeta. So toda kuti tisusu sevana veZimbabwe yave nguva yekutaura zvinhu zvinoendeka, zvinobatsira varipo vachauya, uye zvinobatsirawo vatakavakidzana navo, zvinobatsirawo vatakavakidzana navo mupasi rose. Ndo nyaya dzatiinadzo vakandemire dzandingangokupai muchidimbu.